Tose zvedu tinokanganisa nemashoko kana kuti nezvatinoita. Dzimwe nguva tinotoda kutsiurwa uye kururamiswa. Patinopiwa chirango, tinogona kuchigamuchira kana kuchiramba. Kana tikagamuchira zano nemwoyo wose, zvichatibatsira. Asi kana tikapera simba patinoruramiswa, sekutaura kunoita Bhaibheri, tichapedzisira takanganisa ukama hwedu naJehovha. Tapota vhura Bhaibheri pana Jona, chitsauko 1. Ungayeuka kuti pane imwe nguva Jona aifanira kururamiswa. Unoyeuka nezvake semunhu aitya kana kuti akaoma mwoyo here? Kana kuti unofunga kuti aiwa munhu aizvininipisa, ane ushingi uye aizvipira here? Pane mimhanzi nemamwe mashoko akawedzeredzwa pamashoko ari muBhaibheri kuti zvikubatsire kuedza kufungidzira zvaiitika. Tarisa muBhaibheri rako sezvatinotanga kuverenga pana Jona chitsauko 1, ndima 4.
Zvino Jehovha akatuma mhepo huru pagungwa. Pagungwa pakava nemhepo huru nemvura, uye ngarava yacho yakanga yava kuda kuparadzwa. Vafambisi vengarava vakatanga kutya, mumwe nomumwe akashevedzera kuna Mwari wake kuti vabatsirwe.
Tinunureiwe,
topera kani,
tiregererewo kani, dzorai hasha dzenyu.
Vakaramba vachikanda zvinhu zvaiva mungarava mugungwa kuti vairerutsire. Asi Jona akanga apinda mukatikati mengarava yacho akabva arara. Akafa zvake nehombe. Mukuru wengarava akazoenda pedyo naye akati kwaari,
iwo munhu akarara, waita seiko? Muka, chedzera kuna Mwari wako. Zvichida Mwari wechokwadi acharadza kuti ane hanya nesu, tikarega kuparara.
Vakatanga kutaurirana vachiti,
uyai tikandimijenya,
tizive kuti imhosva yani yaita kuti tiwirwe nedambudziko iri.
Ya, ngatitsvagei honzere yacho izvozvi.
Vakaramba vachikanda mijenya, mujenya ukazobata Jona. Naizvozvo vakati kwaari,
tapota, tiudze, imhosva yani yaita kuti tiwirwe nedambudziko?
Unoita basa rei? Uye unobva kupi?
Unobva kunyika ipi? Uye unobva kuvanhu vapi?
Iye akabva ati kwavari,
ndiri muHebheru, uye ndinotya Jehovha Mwari wokumatenga, iye akasika gungwa nenyika yakaoma.
Zvino varume vacho vakatanga kutya kwazvo, vakati kwaari,
wakaitei?
Nokuti varume vacho vakanga vaziva kuti akanga achitiza pamberi paJehovha, nokuti akanga avaudza. Vakazoti kwaari,
tokuitei kuti gungwa ridzikame nekuda kwedu?
Nokuti gungwa rakanga richingoramba richipengeswa nemhepo ine mvura. Naizvozvo akati kwavari,
ndisimudzei mundikande mugungwa, uye gungwa richadzikama nokuda kwenyu, nokuti ndinoziva kuti mhepo huru iyi ine mvura yauya pamuri nokuda kwangu.
Asi varume vacho vakaedza kukwasva nesimba kuti vadzose ngarava kunyika yakaoma, asi vakatadza, nokuti gungwa rakaramba richingopengeswa kwazvo nemhepo ine mvura richivadzivisa. Zvino vakasheredzera kuna Jehovha vakati,
tapota, haiwa Jehovha, ngatirege kuparara nokuda kwomweya womurume uyu. Haiwa Jehovha, musaisa ropa risina mhosva patiri, imi zvamaita maererano nezvamada.
Vakabva vasimudza Jona vakamukanda mugungwa. Gungwa rakatanga kudzikama pakushatirwa kwaro.
Patinonzwa nyaya yacho ichiverengwa seiri kutoitika, zvinobva zvaita sekuti taivamo mungarava yacho tiina Jona. Wanzwa here kuzvininipisa kwaJona uye kuzvipira kwake? Kunyange zvazvo akatanga atiza, paakangoziva kuti Jehovha akanga ari kumururamisa, Jona akabudira pachena vafambisi vengarava. Haana kunyara kutaura chikanganiso chake, uye akanga akazvipira kurasikirwa neupenyu hwake kuti aponese vafambisi vengarava. Kuparidza mashoko aJehovha enyevero mazuva ano kunoda kuzvininipisa uye kuzvipira. Zvinodawo kuti tive vanhu vakashinga sezvakanga zvakaita Jona. Paakamedzwa nehohwe huru uye anyengetera kuna Mwari, Jona akanorutsirwa panyika yakaoma. Zvakazoitika zvine chidzidzo chinokosha kuvanhu vaMwari mazuva ano. Tarisa muBhaibheri rako sezvatinoverenga kubva pana Jona chitsauko 3, ndima 1.
Zvino shoko raJehovha rakauya kuna Jona kechipiri chiti:
Simuka, uende kuNinivhi guta guru. Unorizivisa mashoko andichakuudza.
Jona akabva asimuka akaenda kuNinivhi. Maererano shoko raJehovha. Zvino Ninivhi rakanga riri guta guru kuna Mwari, raida mazuva matatu kuti ufambe kusvika kwarakaperera. Jona akazopinda muguta racho akafamba rwendo rwezuva rimwe chete akaramba achizivisa kuti
kwangosara mazuva makumi mana uye Ninivhi richaparadzwa.
Zvino vanhu vomuNinivhi vakatanga kutenda muna Mwari. Vakazivisa kuti vanhu vatsanye uye vapfeke masaga kubvira kumukuru wavo kusvikira kumuduku wavo. Shoko racho parakasvika kuna mambo weNinivhi, akabva asimuka pachigaro chake cheumambo, akabvisa nguo yake yebasa, akapfeka masaga, akagara pasi mumadota. Akaitawo kuti zvishevedzerwe uye zvitaurwe muNinivhi maererano nomurayiro wamambo nevakuru vake zvichinzi:
Hapana munhu kana chipfuwo, kana mombe kana makwai zvinofanira kumboravedza chinhu. Hapana chinofanira kudya zvokudya. Hazvifaniri kunyange kunwa mvura. Vanhu nezvipfuwo ngazvifuge masaga. Uye ngavashevedzere kuna Mwari nesimba. Mumwe nomumwe atendeuke panzira yake akaipa. Napakuita zvechisimba zvaiva mumaoko avo. Ndiani anoziva kana Mwari wechokwadi angachenja? Akazvidemba, akadzora kutsamwa kwake kukuru kuti tirege kuparara.
Zvino Mwari wechokwadi akaona mabasa avo kuti vakanga vatendeuka panzira yavo yakaipa. Naizvozvo Mwari wechokwadi akazvidemba pamusoro pedambudziko raakanga ataura kuti aizovaunzira, akarega kuriunza.
Vanzwa here chivimbo chaiva naJona paaitaura nezvekuparadzwa kwaida kuitwa naMwari? Zvechokwadi apa paida ushingi, sezvo tichiziva kuti vaNinivhi vaida zvekurwa. Asi pashure pekururamiswa naJehovha, Jona akaita basa raainge apiwa neushingi. Nesuwo tichabudirira kana tikaita zvaakaita. Asi Jona akanzwa sei vaNinivhi pavakapfidza? Nyaya iri muna Jona chitsauko 4 inotipa chidzidzo chinokosha nezvengoni dzaMwari. Tarisawo mubhaibheri rako sezvatinoenderera mberi nokuverenga Jona chitsauko 4 ndima 1.
Asi Jona haana kumbofadzwa nazvo, akatsamwa kwazvo. Nokudaro akanyengetera kuna Jehovha akati:
Haiwa Jehovha, handizvo zvandaneseka nazvo pandakanga ndichiri kunyika yangu here? Ndokusaka ndakatizira hangu kuTashishi, nokuti ndaiziva kuti muri Mwari ane nyasha nengoni, anononoka kutsamwa uye azere nomutsa worudo, uye anozvidemba pamusoro pedambudziko. Zvino haiwa Jehovha, ndapota, churaya henyu mweya wangu, nokuti kufa kwangu kuri nani pane kuti ndive mupenyu.
Jehovha akati:
Une chikonzero chakanaka chokutsamwa kwazvo here?
Jona akabva abuda muguta akanogara pasi kumavhazo wake guta, uye akazozvigadzirira dumba ikoko kuti agare pasi paro mumumvuri kusvikira aona zvaizoitika guta racho. Naizvozvo Jehovha Mwari akaita kuti mupudzi umere uve pamusoro paJona, kuti uve mumvuri womusoro wake kuti umununure pakutambudzika kwake. Zvino Jona akatanga kufarira kwazvo mupudzi wacho, asi Mwari wechokwadi akaita kuti gonye rirume mupudzi wacho pakutsvuka kwoutonga pazuva rakatevera, uye iwo wakaoma zvishoma nezvishoma. Zvino zuva parakangobuda, Mwari akaitawo kuti pave nemhepo inopisa yekumabvazuva, zuva rikaramba richirova pamusoro waJona zvokuti akanga ava kupera simba, uye akaramba achikumbira kuti mweya wako ufe, uye akadzokorora kuti:
Kufa kwangu kuri nani pane kuti ndive mupenyu.
Zvino Mwari akati kuna Jona:
Une chikonzero chakanaka chokutsamwa kwazvo pamusoro pomupudzi wacho here?
Iye akati:
Ndine chikonzero chokutsamwa kwazvo kusvikira pakufa.
asi Jehovha akati,
iwe wanzwira urombo mupudzi, wausina kushandira kana kukudza, wanga uri chinhuwo zvacho chakura nousiku humwe chete, chikaparara sechinhu chakura nousiku humwe chete. Zvino ini ndaisafanira kunzwira urombo Ninivhi guta guru, mune vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi maviri vasingambozivi musiyano woruoko rwavo rworudyi noruboshwe rwavo. Tisingaverengi zvipfuwo zvizhinji here?
Waona here chidzidzo nezvengoni dzaMwari? Paifunga Jona nezvekuzadziswa kwemashoko ake euprofita, Jehovha ainyanya kufunga nezvekuponeswa kwevanhu. Jehovha akashandisa mupudzi kubatsira Jona kuti anzwire tsitsi vaNinivhi, awo waikosha zvikuru kupfuura chinhuwo zvacho chinomera. Chidzidzo ichocho chinotibatsira kuti tikoshese ngoni huru dzaJehovha pakuti akabvumira kuti nguva ifambe, kuitira kuti vanhu vakavanda vane mwoyo yakatendeseka vagamuchire kunamata kwechokwadi. Kunyange zvazvo panoperera nyaya yacho muBhaibheri tisingazozivi kuti Jona akazoita sei, yeuka kuti ndiye akanyora bhuku iri rine zita rake muBhaibheri. Izvi zvinotiratidza kuti akakwanisa kukurira kutya kwaakambova nako uye akateerera zvaakazopedzisira kuudzwa naJehovha. Jona haana kupera simba paakaruramiswa naJehovha. Akatevedzera zvaakaudzwa naJehovha. Saka isuo tinoda kuratidza kuzvininipisa neushingi, totevedzera ngoni dzaMwari sezvatinoita kuda kwake.